kutambudzika, kushumira netariro. Kutambudzika, kushumira netariro. Muteereri, dai pari pachirungu. Chirungwa chakapfuura. Ndakadai ndakachipa musoro wekuti putting suffering in perspective. Kureva izvo kuti kunyatsoona chaizvaizvo kuti kutambudzika nzvimbo yako ndeipi muurongwa hwaMwari nemumamiriro ezvinhu muupenyu hwemutendi. Ndaiedza kuonesana newe muchirongwa chakapfuura kuti kutambudzika hachisi chinhu chatinofanira kungotarisa neziso rinovenga kutambudzika. Hazvina basa kuti kutambudzika kwacho kunouya nemhando ipi. Kana uchiri kurangarira muchirongwa chakapfuura ndaitaura pamusoro pekutambudzika kunogona kuuya nekuda kwekuti iwewe semurume kana kuti iwewe semukadzi hausi kuwirirana neumwe wauinaye muwaniso. Kutambudzika ikoko, kana uchinge watarisana nekutambudzika ikoko, usafunge kuti Mwari vakurasa. Usafunge kuti chiratidzo chekuti Mwari havakudi. Kungave kutambudzika kukushaiwa nhamo chai chai yemari, kushaiwa shagi kana kushaiwa chidade muhomomo, hazvirevi kuti Mwari vakurasa kana kuti Mwari havachakuda. Kungave kutambudzika kwekufirwa, hazvirevi kuti Mwari havachakuda. Kungave kutambudzika kwekurwarirwa kana kurwara, hazvirevi kuti Mwari havachakuda. Nguva dzose unofanira kugara uchiziva kuti kutambudzika kwaunenge uchiita uri kutambudzika zvako, asi Mwari vanokuda. Unofanira kunzwisisa kutambudzika kwako sei paunenge uchitambudzika. Nzwisisa kuti chekutanga tiri muhondo. Hatisi padambe panyika panapa. Dzimwe nguva tinokomborerwa naMwari semaKristu, tokanganwa, torasikirwa neruzivo rwekuti tiri muhondo. Muhondo matiri, tiri kurwisana nemuvengi anonzi Satani. Ari kuedza nepese paanogona kushandisa zvese zvaanazvo kuti akanganise upenyu hwedu. Anounza zvirwere pazvisingafaniri kuuya, anounza rufu parusingafaniri kuuya, anounza kushaiwa patisingafaniri kunge tichishaiwa, anounza nhamo dzakasiyana-siyana patisingafaniri kunge tichisangana nenhamo dzakasiyana-siyana. Tiri muhondo, tiri kurwisana naSatani. Saka panguva yaunenge watarisana nokutambudzika, zvinzwisise izvozvo, zvizive izvozvo kuti tiri muhondo, tiri muhondo, tiri muhondo. Saka muhondo matiri umu munoda kurwa, munoda kumira takasimba, munoda kunzwisisa kuti nhamo iyi haina kuuya nokuti Mwari vandirasa, asi yangouya nekuda kwekuti tiri muhondo. Munorwiwa kavamwe vanobayiwa kana mapfumo, vamwe vanopfurwa nefuti, zvichingoenderana zvakadaro nekuda kwekuti ihondo. Saka upenyu hwekutenda ihondo. Vamwe vanopfurwa nepfuti, vamwe vanobayiwa nemiseve nekuda kwekuti tiri muhondo. Zvinoda kugara zvizikanwa izvozvo kuitira kuti tinzwisise nhamo dzinotikomberedza nematambudziko atinosangana nawo. Tinofanirwa kuanzwisisa. Tikasaanzwisisa zvinotiomera. Ngatizvinzwisise nguva yose kuti ko nhamo dzedu idzi dzakambomira sei, ko zvinhu zviri kumbotifambira nomutoo upi, seiko zvinhu zvakamira nenzira yazvakamira nazvo. Nekuti tikasaziva izvozvo tinopinda padambudziko guru, tinopinda panguva isina kutombonaka yekufungidzira kuti zvichida Mwari akatirasa, zvichida Mwari haachatida, zvichida upenyu hauna kumira semamiriro ahunofanira kunge hwakaita. Chandinoda kuti unzwisise, chandinoda kuti uzive, zuva rimwe nerimwe reupenyu hwako ndechekuti Mwari haana kukurasa. Mwari anokuda. Chimwe chandakaonesa zvakare muchirongwa chakapfuura ndechekuti ziso rako rinofanira kuva pfupi panguva dzokutambudzika. Unofanira kutarisa chii paunenge watarisana nenguva dzakaoma, paunenge uchiomerwa noupenyu, paunenge uchisangana nematambudziko akasiyana-siyana, ndekupi kwaunofanira kutarisa? Takarangaridzwa namupostori Petro kuti kune chimwe chinhu chinonzi kuuya kwaishe Jesu Kristu. Kuuya kwaishe Jesu Kristu. Nzwisisa kutambudzika kwako, uchikutarisa zvakanangana nekuuya kwaIshe Jesu Kristu. Ndosaka ndataura pamavambo ndichitini, dai ndaipa chirongwa chakapfuura musoro wechirungu, ndaichitini, putting suffering into perspective. Putting suffering into perspective. Zvichireva izvo kuti kunyatso nzwisisa kuti sei tichitambudzika, tinotambudzikirei, zvinhu zvakamira sei, tinofanira kuzviona sei. Nekuti ukarasikirwa nechinhu ichi chekuziva kuti ziso rako rinofanira kutarisa kupi, ndekupi kwatiri kuenda, ndezvipi zvinonyanyisa kukosha, tikarasikirwa nezvinhu izvozvo tinozongotambudzika tichitambudzikira pasina, uye tinobuda mugwara, tinobuda munjanji, tinobuda patinofanira kunge tiri takamira munguva dzatinenge tiri dzose. Mupostori Petro vakati nongedzera kuchinhu chinonzi kuuya rwechipiri kwaJesu Kristu. Nguva dzaunenge uchitambudzika, usakanganwe kuti Jesu Kristu vachadzokazve, Jesu Kristu vachauyazve. Saka ziva kuti hongu nhasi ndiri kutambudzika zvangu, asi Ishe Jesu vachauya. Hongu nhasi zvinhu zvakandiomera, asi Ishe Jesu vachauya. Hongu nhasi ndiri kurwarirwa, asi Ishe Jesu vachauya. Hongu nhasi ndafirwa, asi Ishe Jesu vachauya. Hongu nhasi ndiri kuchema, asi Ishe Jesu vachauya. Pamwe unenge uchitoimba pamwe chete nemuimbi, uchiimba iwe uchiti, kuti ndichichema nema tambudziko acha pera ndichafara baba gara ineni. Unenge uchiimba uchidaro uri mumatambudziko, uri mukurwadziwa, asi usarasikirwe neruzivo rwekuti Ishe Jesu vachauya. Hongu matambudziko aripo, hongu kurwarirwa kuripo, hongu kufirwa chaiko chaiko kuripo, asi mupostori Petro vari kuti kudii? Vari kuti tarisa dambudziko rako uchiriona uri pachinzvimbo chekuti Ishe Jesu Kristu vachadzoka. Vazhinji vari kubuda mandiri kuti ini munjanji kana kuti mugwara raMwari, nekuda kwekuti pavanotarisana nematambudziko avo vanokanganwa kuti kune zuva guru richauya, zuva rokudzoka kwaIshe Jesu Kristu. Pakutambudzika kwese, pakuchema kwese, pakushushikana kwese kwemwoyo, semutendi usakanganwe chinhu ichi kuti Jesu Kristu vachauya. Ndozvaioneswa izvozvo namupostori Petro muchirongwa chakapfuura, kuti Ishe Jesu Kristu vachadzoka. Tambudzika zvako nhasi, asi tambudzika uchiziva kuti Mambo Jesu vachauya. Tambudzika nhasi, chema nhasi, rwadziwa nhasi, asi rwadziwa uchiziva kuti matambudziko aya haasiwo magumo ezvinhu zvose. Upenyu hausi kuzoperera mukutambudzika. Upenyu hausi kuzogumira mune zviri kundichemedza, mune zviri kundishusha. Pane chimwe chiitiko chiri kuuya munguva inotevera. Chiitiko ichocho ndicho chinonzi kuuya kwaIshe Jesu Kristu. Ishe Jesu Kristu vachauya. Pavachauya kuzoisa magumo kumamiriro ezvinhu panyika pano, pavachauya kuzotonga vanenge vachifanira kutongwa, kuzopa mubayiro kune vanenge vachifanira kupiwa mubayiro, kuzoropafadza vanenge vachifanira kuropafadzwa. Asi panoitika chiitiko ichi, chinhu chinonyanyisa kukosha ndechekuti iwe unenge uri papi. Vachakuwana uri munjanji here? Vachakuwana uri mugwara here? Vachakuwana uri panzvimbo here paunofanirwa kunge uri? Kana kuti vachakuwana wapanduka? Vachakuwana warasa kutenda? Vachakuwana wati aiwa zvarwadza izvi ndaakuzvisiya? Vachakuwana wati aiwa zvaakurema izvi ini ndaakuzvisiya? Vachakuwana waakuti aiwa handichakwanisi kuzvisumudza, mutoro wacho wanyanyisa. Ndiri kuti kwauri mutereri, usarasikirwa neruzivo urwu rwatinorangaridzwa namupostori Petro kuti Jesu Kristu vachadzoka. Zviri nyore chaizvo semutendi kukanganwa kuti Ishe Jesu vachadzoka. Ndinozviziva kuti semutendi wakatendeuka uchiziva kuti Jesu vachadzoka. Ukanamata, ukapinda mukunamata, mukudavira, mukubvuma, uchiziva kuti Jesu vachadzoka. Asi zviitiko zveupenyu huno, kufunganya kwemararamiro anhasi, zvatinotandanisana nazvo mukurarama kwedu, zviri nyore kuti ziso rako ribve paruzivo urwu rwekuti Jesu Kristu vachadzoka. Matambudziko angu ngandaaone, asi ndaaone ndichiziva kuti handiwo achataura shoko rokupedzisira mukurarama kwangu nemuupenyu hwangu. Nhasi muteereri, chidzidzo chino chatinacho chinobva muchitsauko chechishanu chetsamba yamupostori Petro yekutanga, uye chino ndicho chitsauko chekupedzisira mutsamba yamupostori Petro yekutanga. Handina kuti chidzidzo chokupedzisira, ndati chitsauko chokupedzisira mutsamba iyoyi. Patanga tichifamba nechidzidzo chakapfuura, takaona isu kuti mupostori Petro anga aine zvizhinji zvaanoda kuti isu sevana vaMwari tigodzidza munguva dzokutambudzika uye munguva yokuguma kwezvinhu zvose. Muteereri, ndisati ndapedza hangu nguva, ndinoda zvino kuti ndibva ndangopinda mune zvandiruda kutarisana nazvo nhasi. Uye chishuwo changu chaizvo senguva dzose ndechekuti titeerere pamwe chete uye tigova nomweya wokudzidza tiri pamwe chete. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutambudzika, kushumira netariro. Kutambudzika, kushumira netariro. Pandima yekutanga muchitsauko chechishanu chetsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 5 pandima 1, shoko roupenyu rinoti, naizvozvo ndinorayira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwe chete navo nechapupu chamadambudziko aKristu nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa ndichiti. Mupostori Petro pano achitanga, anotanga achizviisawo naiye kuti upenyu hwake hwanga huri papi chaipo. Haana kunge achitaura pano achida kuti vanhu vaone kana kuda kuzviisa iye kuti anga ari mupostori, kunyange zvazvo anga ari mupostori chaiye iye uye aibva kuna Mwari. Chimwe chaanobudisa pachena ndechekuti icho akanga ari mukuru. Ichochi chinobva chava chiratidzo chekuti akanga ari mukuru pakati pevamwe vakuru vakange varipo. Kwakanga kuna vamwezve vakuru, naiyewo akanga ari mumwe wavo. Mupostori Petro akanga ari munhu akanga ane chinzvimbo chingaenzaniswe nevamwe vaakunzi mabhishopi mazuva ano mumachechi anhasi uno. Asi haainge achida kuita sezvinonzi ndiye chete akanga aripo kana kuda kuzviisa pamusoro pavamwe vose, asi kuti anozvizivisa somumwe wavo, uye anotaurawo achivasimudzawo nekuvasimudzira pabasa ravo. Ichochi ndicho chimwe chinhu chiri kushayikwa muchechi yanhasi. Ufunge, mutungamiri wega wega pose paanenge ari anenge achingoda chete kuti angoonekwa kana kuzivikanwa iye chete. Chandinoda kuti ucherechedze ndechekuti icho mupostori Petro haana kunge achida chinzvimbo kana kuzvizivisa mune zvakanaka chete. Aiwa, mupostori Petro akanga ari pachinzvimbo icho chaanozvizivisa nacho somumwewo mukuru muchapupu, kana kuti sechapupu chokutambudzika kwaKristu uye kutambudzikirawo Kristu Jesu kwaakanga achiita. Chimwezve chinotevera ndechekuti icho naiye aive mugovani navo wekubwinya kuchazoratidzwa. Ufunge, kuriko uye kuchauya kubwinya kwaMwari uku. Munguva yakapfuura Petro akakuona kubwinya kwaMwari, uye muna Petro wechipiri anokuonazve kubwinya kwacho. Pagomo rokushandurwa Petro akamuona, pachikomo cheKalvari akakuonazve kubwinya uku, uye anomuonazve pachikomo chokubwinya. ufunge kose iko kukubwinya, asi kune kumwe zvekubwinya kuchauyazve kunopfuura kubwinya uku kwose kwakaonekwa nana Apostori Petro. Pandima yechipiri muchitsauko chechishanu mutsamba yaApostori Petro yekutanga, tsamba yaApostori Petro yekutanga, chitsauko 5 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti, fudzai boka ramwari riri pakati penyu musingazviiti nokurovererwa asi nomwoyo unoda nokuda kwamwari, musingazviiti nokuda kwokukarira fuma yakaipa. Petro anotaura pano achisimbisisa kuti munhu mumwe nomumwe ane chinzvimbo chokuva mukuru, kana kuti vaya vanganzi pachirungu maelder kana mabishop, anofanira kuva nomweya woufudzi. Kana munhu achinzi mufudzi, kureva kuti munhu uyu anenge achifanirwa kufudza boka revanhu. Kana munhu achinzi mufundisi, kureva kuti ane basa rekufudza mweya yevanhu vaMwari. Mudikani, icho chinofanirwa kuitwa nomufudzi chinombova chii? Mufudzi chaiye anofanirwa kunge achipa kuchengetedzwa nokutungamirira nokudzikamisa nokurayira pamwe chete nokupa gwara kumakwaya anofudza. Zvino ushumiri hwemukuru kana kuti mutariri kana kuti pachirungu muelder hunofanirwa kunge huri ushumiri hunobatsira uye ushumiri hunoshanda nenzira inofadza Mwari. Asi mupostori Petro achitaura pano mashoko ake anoratidza kuti pakufudza uku pane vamwe vanhu vanofudza vaine mafungiro asiriwo. Achitaura pano anotaura kuti kana munhu achishumira anofanira kushumira nechikonzero chaicho uye nemweya chaiwo iwo. Kushumira handi chinhu icho munhu chaanofanira kuita aine mwoyo wekuti panenge pane chaanofanira kuwana kubva mukushumira ikoko, kana kutozvitarisa semukana waawana wekuti awane chimwe chinhu, kana kuti paanenge adira hake onyatsocherechedza kuti chokwadi ndingabude nechii mukushumira kwanguku. Muteereri, ndinotenda kuti wanyatsonzwisisa sokunzwisisa kwandaita chero neni pakushumira apo mupostori Petro ataura achiti iye fudza boka ramwari riri pakati penyu, hanzi musingazviiti nokurovererwa. Chinhu chipi nechipi chinoitwa nemunhu nokurovererwa haachiiti nemwoyo wose, asi kuti ichi chinhu chaanongoita chete nokuda kwekuti anenge anzi aite chete uye mumwoyo make chisimo. Munhu anogona kushumira asina mwoyo wokushumira, asi kuti achingozviita chete nekuda kwezvaanenge akatarisira muupenyu hwake zvakafanana nepfuma. Ufunge Mwari havadi havo kuti munhu atore basa raMwari kana kushumira aine mweya wakaipa kudaro. Ndakambonzwa umwe munhu achiti, haa, zvakanaka hazvo, kana pasina mumwe munhu angazviita chiregai ndiite hangu. Ufunge Mwari havashande nenzira iyoyo. Mwari vanoda kushanda chaizvo nemunhu ane mwoyo unoda uye agara akazvigadzirira kushanda naMwari, zvisiri zvekuti hapana munhu ada kuita chinhu chacho. Chimwe chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho Mwari hava mamunikidzi kana kunyengerera munhu kuti munhu amushandire nemwoyo unoda, asi kuti kana uchinge wakundikana zvinongoimpira iwe chete muupenyu hwako. Chinhu chinondirwadza nhasi uno muupenyu hwangu ndechekuti icho vanhu vazhinji vari kungoita zvinhu vasingadi mumba maMwari. Chinhu chinokomborera chaizvo kuti munhu aite chinhu mumba maMwari nerudo rwake rwose uye achida chaizvo kuita chinhu ichocho achichiita nemwoyo wake wose. Kana ukashumira Mwari kana kubatira Mwari nemwoyo unoda chaizvo, uchaona kuti zvinonakidza sei. Handitendi kuti kune munhu akambofarira kuita chinhu chaanoita zvekumanikidzwa kuita. Chinhu chipi nechipi muupenyu chinongonakidza chete kuchiita kana munhu achinga achichiita nemwoyo wose uye nemwoyo unoda, pasina kana kurovererwa. Izvozvo ndizvo mupostori Petro zvaari kudzidzisa pano. Kana tichishumira Mwarika, ngatiregei kuzviita tichitarira pfuma. dambudziko remunhu anoshumira Mwari achitarira pfuma nderekuti iro kana achinga ashayiwa pfuma yacho anongoshanda achinyunyuta chete chinova chinhu chinovengwa chaizvo naMwari pamunhu. Mupostori Petro anotidzidzisa kuti munhu anofanira kuva nepfungwa chaiyo pakushandira Mwari. Pandima yechitatu muchitsauko chechishanu mutsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 5 pandima 3, shoko roupenyu rinoti: musingaiti nesimba nezvamakagoverwa, asi muve vatungamiri veboka. Nokumwe kutaura, mukuru anenge achifanirwa kushumira muushumiri nemweya chaiwo kana kuti nepfungwa chaiyo yakanaka. Apa hariri kuchikaira aiwa, asi kuti anotaura pamusoro pokungomirira. Kana munhu achinzi mutungamiri kana kuti mufudzi, anenge achifanirwa kutungamirira, uye kazhinji kacho anotungamirira iye upenyu hwake huchimira somuenzaniso, kwete kuchikaira vamwe vanhu, kusunda vamwe vanhu. Iri ibasa iro munhu anenge achifanirwa chaizvo kuva muenzaniso chaiwo, kwete kuti iye angotarisira vamwe vanhu kuti vaite zvimwe zvinhu zvaasingagoni kuita iye. Zvinodambudziko guru ratinosangana naro nhasi nderekuti iro vazhinji vanongoda chete kutungamira neutungamiri huya hwekuti iwo itai chete zvandinotaura, asi kwete kuita sezvandinoita ini. Ihwohwo handi utungamiri kwahwo. Handifunga hangu kuti chingava chinhu chakanaka chekuti icho muparidzi aende pamberi pevanhu otanga kutaura zvaanoda kuti vanhu vagoita, asi iye asingagoni kuzviita muupenyu hwake. Unofanirwa kudzidzisa mumwe nomuenzaniso. Kana uchiparidza, rega kungoda chete kuti vanhu vararame zvaunenge uchidaiwe kana kuti zvaunenge uchidzidzisa iwe uchitadza kuzvirarama muupenyu hwako. Muupenyu hwangu ndakaita mutemo chaiwo wekuti handidi hangu kuti ndimanikidze mumwe munhu kuita chinhu chandinoziva kuti ini handidi kuchiita uye ini handigoni kuchiita. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima yechishanu muchitsauko chechishanu mutsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 5 pandima 5, shoko roupenyu rinoti: kana mufudzi mukuru achizoonekwa, muchawana korona yokubwinya isingasvavi. Mukuru anenge achishumira kana kuti munhu wega wega anenge achishumira kunyange nanhasi uno anofanirwa kuziva kuti achazozvidavirira pamberi paMwari, uyo anozomupazve korona iyo isingasvavi asi izere nokubwinya kukuru kwazvo. Asi chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho korona inopiwa chete vaya vanenge vachifudza kana kuita zvinhu nemoyo unoda. Chandinoda kuti ugoziva, hama yangu, ndechekuti icho kana tichishandira Mwari zviya hatisi kushandira pasina. Ufunge Mwari havana kufanana nemunhu anongoda chete kushandisa mumwe munhu pasina. Mwari havana kudaro. Naizvozvo chinhu chimwe nechimwe chaunoitira Mwari chiite chete nokuziva chaizvo kuti chine mubayiro, uye urege kukanganwa hako kuti chaunodyara ndicho chauchakohwa. Ukadyarira munyama uchawanawo kuora kunobva munyama, asi ukadyarira mumweya uchawanawo kubwinya. Ufunge nguva hadzichanditenderi kuti ndirambe ndichipfuurira mberi. Ndinoda kuguma pano nechidzidzo chanhasi. Mudikani, Mwari vanoda kuti iwe neni tishumire Mwari netariro kunyange munguva dzekutambudzika chaidzo. Rega kushumira Mwari nokuroveredzwa kana kukarira fuma, asi shumira Mwari nemoyo unoda uye netariro. Mwari wokudenga vakukomborere.